Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsetsenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 1, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kwasara mazuva mana chete kuti sarudzo dzemuAmerica dziitwe. Mutungamiri wenyika yeBotswana vamokwetsi Masisi vatenda kuti vakundwa musarudzo nebato rinopikisa. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, tichakupai hurukure nemuimbi wemusambo wechitendero, Elder Madondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kwasara mazuva mana chete kuti America iende kusarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika pamwe nenhengo dzedare reSenate neHouse of Representatives pamwe nevatungamiri vematunhu. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vebato reDemocratic Party uye vaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato reRepublican Party vari kuita chipatapata kuenda kumatunhu akasiyana-siyana kunotsvaga rutsigiro. Nhasi vaviri ava vari mudunhu reWisconsin riri pamatunhu manomwe akakosha musarudzo yemutungamiri wenyika. VaTrump vari kutarisirwawo kunotsvaga rutsigiro kuMichigan, rimwe rematunhu akakosha zvakare. Mutevedzeri waMai Harris vaTim Walz vanenge variwo kuMichigan nhasi. Sangano renhau reAP rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matanhatu nematanhatu kana kuti 66 million vavhota. Bumbiro remitemo muAmerica rinobvumidza vanhu kukurumidza kuvhota. Vanokwanisa kutumirwa bepa ravo rekuvhota, voita izvi vari kumba, votumira netsamba mbozha, dzinodzokorora, votumira neposho musi wekuvhota usati wasvika, kana kuti vanoenda mune nzvimbo shoma dzinenge dzakavhurwa vovhota. Vachibva kune rimwe dunhu remuAmerica rine vanhu vakasiyana-siyana vanotambira maonero nemafungiro akasiyana, vari kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika amai Kamala Harris, vakafamba nzira yezvematongerwo enyika pakati pekuve munhu anoona kuti mutemo wateerwa here nekuve munhu anofunga nezveshanduko yemberi. Mutori wenhau weVOA Matt Dibble anotipa nhoroondo ino yandinokuverengerai ari kuOakland kuCalifornia. Amai Kamala Harris vachitaura kumusangano mukuru webato ravo weDemocratic National Convention vakati,
"My mother was a brilliant 5-foot tall brown woman with an accent."
Amai vangu vaiva mudzimai akachenjera, akareba, aine ruvara rwebrown uye aine matauriro akasiyana nevamwe.
Nyaya yaamai Kamala Harris inotanga mugore ravakaberekwa ra1964 mumisha yevanhu vakasiyana-siyana yakabudirira yemusan Francisco Bay Area. Vabereki vavo vaive vabva kure, Shyamala Gopalani aibva kuIndia naDonald Harris aibva kuJamaica, vakasangana muBerkeley, California, umo vadzidzi vaviri ava vakasvika kuzodzidza pachikoro chepamusorosoro cheUniversity of California. Mumakore ekuma 1960, Berkeley yaive nhongonya yekurwira kodzero dzevanhu pamwe nekurwira runyararo. Amai Harris wakati ndangariro dzavo dzekutangisisa ndedzekuendwa navo kumisangano nevabereki vavo vachiri mudiki. Muna 1970 muchato ana Harris wakanga waparara. Amai Shemala Gopalani nevanasikana vavo vaviri vakawana imba yekugara yemuturikidzwa vachibhadhara rent mune imwe nzvimbo yemuBerkeley yaizikanwa nerekuti Flatlands sezvo yaive nzvimbo yakatambarara. Amai Carol Potter ishamwari yaamai Harris yepaudiki.
So they lived above the daycare center, above Shelton's daycare, in a modest two-bedroom, one-bath apartment.
Saka vaigara muimba yemudurikidzwa pamusoro pekrish, pamusoro pe Shelton's daycare. Muimba yaive nemipanda miviri yekurara nemumwe chete wokugezera.
Shamwari yehudiki amai Potter vakatanga kusangana naamai Harris panzvimbo yavaimirira mabhazi aivatakura kuenda kuchikoro.
We were the second class to desegregate Berkeley Public Schools.
Tisu takava kirasi yechipiri kusangana vadzidzi vemarudzi muzvikoro zveveruzhinji muBerkeley.
Amai Harris vakaenda kuHoward University, chikoro chepamusoro-soro chine nhoroondo yekutora vadzidzi vechitema, vakazoenda kuchikoro chezvemitemo. Panguva iyo varume vechitema vaiiswa mumajeri nehuwandu hwakanyanya muCalifornia, amai Harris vakatora basa rekuve muchuchisi, basa raisatambirika munharaunda dzevatema vemuAmerica. Amai Potter vanoti,
she wanted to go in and change things so that people weren't being prosecuted the way that they were based on systemic and structural racism.
Haida kupinda kuti ashandure zvinhu kuitira kuti vanhu vatangopomerwa mhosva sezvaiitika zvichienderana nerusaro rakanda.
Muna 2002 amai Harris vakakwikwidzana nevaive gweta redunhu reSan Francisco kana kuti district attorney. Vanoita zvematongerwo enyika amai Andrea Jew Steele vanoshanda kubatsira madzimai ebato reDemocratic Party kuti vasarudzwe musarudzo.
There had never been a woman district attorney. She was really an underdog. But from the beginning, she had something very special.
Kwakanga kusina kumbobvira kwakaita gweta redunhu rechidzimai. Aitova munhu aifungidzirwa kuti haawini. Asi kubva mukutanga aive nechimwe chinhu chakanga chakakosha zvikuru paari.
Amai Harris vakakunda musarudzo dzaive nemakwikwi akasimba idzi, vakatanga kushanda vachiwedzera mitongo nenguva dzekugara mumajeri kune vanenge vabatwa nemhosva dzemhirizhonga, vachiisa vaya vanenge vakapara mhosva kekutanga uye mhosva dzisina mhirizhonga muchirongwa chavo chainzi Back on Track chaive chakanangana nekudzosera vasungwa munzira kwayo. Mushure mekusarudzwa segweta guru reCalifornia muna 2010, vakamanikidza mabhanga emuAmerica kuti abhadhare mari inoita $20 billion semuripo panyaya yekuti aishandisa nzira dzaive neutsotsi mukati mukukweretesa vanhu mari, vakarwisana nekutengeswa kwezvinodhaka pakati pematunhu nevaiendesa vanhu muunhapwa, uye vakakurudzira kuti kuroorana kuve kwakaenzana. Muna 2016 amai Harris vakasarudzwa kuve nhengo yedare reSenate muAmerica, uko vakakasika kukwira sezwi rine simba munyaya dzekupinda kwevanhu munyika, nyaya dzeutano nekuvandudzwa kwemitemo inobata vasungwa vanenge vabatwa vaine mhosva. Vachizivikanwa nemibvunzo yavo yaipinza munguva dzekuzeya nyaya mudare reSenate nekukwanisa kwavo kuita kuti vatungamiri vabude pachena mumabasa avo, amai Harris vakave munhu aizivikanwa munyika yose. Asi pavaiedza kutsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika yemuna 2020, amai Harris vakanetseka kuti vabudirire zvichiwedzerwa nekusagadzikana kwevaivabatsira kutsvaga rutsigiro. Jill Juran vaibatsira amai Harris uye vanoti,
there's definitely been stories about high staff turnover, inability to keep talented people in her orbit.
Ichokwadi kuti paive nenyaya dziri pamusoro pekuwanda kwevashandi nekukundikana kwavo kuchengeta vanhu vaive neunyanzvi hwebasa.
VaBiden vakahwina vakadomwa kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika, vakakumbira amai Harris kuti vashande navo semutevedzeri wavo. Vaviri ava vakaenderera mberi nekukunda zvakaita kuti amai Harris vave mudzimai wekutanga uye wechitema kupinda muhofisi iyoyo. Vakatarisana nedambudziko rekukwira kwehuwandu hwevekunze vaiedza kuyambuka muganhu wekuchamhembe kweAmerica, mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Harris vakaita misangano nevatungamiri vemudunhu kuti vagadzirise kusagadzikana pamwe neurombo. Vakakasika kuve munhu akanangwa mune zvematongerwo enyika. Amai Kathy Wilmont, muvoti wekuCalifornia, vanoti.
She was supposed to be the one that was in charge of securing our border, and I don't even know if she's been down there yet.
Vaifano wakove ivo mkuru anona nekuchengetedzwa kwemuganhu wedu. Asi handitombozivi kana vakambodzikako.
Ama Harris vagadzikana vakashanda senhumwa mupasi rose vachisimbisa nyaya dzerutsigiro nekupodza makakava uye mubasa rakaumbwa kuburikidza nekukunda zviminga mpinyi nekupfurikidza zvaitarisirwa. Ama Harris vakasimuka zvakare vakauye mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika apo vaJoe Biden vakabuda mumakwikwi esarudzo zvakanga zvisina kutarisirwa. Nyaya yandakuverengerai iyi yabva kuna Matt Dibble, mutori wenhau weVOA News ari kuOakland kuCalifornia. Vateereri, mazuva ose anotevera tichange tichikupai nhau dzine chekuita nesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica nechipiri svondo rinouya. Musakanganwa kuenda padande mutande redu reFacebook, pa WhatsApp, pa X, uyaimbonzi Twitter ne YouTube kuti munzwe zvinenge zvichiitika. Tinokumbirawo kuti mutumire maonero enyu pasarudzo idzi pa WhatsApp yedu inoti +1 202 465 0318. Mutungamiri webato rinopikisa muBotswana re Umbrella for Democratic Change kana kuti UDC vaDuma Boko ndo vave kutarisirwa kutungamira nyika iyi mushure mekunge bato ravo rakunda musarudzo dzakaitwa nemusi wechitatu. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviswa kunyika, mukuru vatongi muBotswana kana kuti Chief Justice Fatelenzi Ranuwane vati vaDuma Boko ndovo vemutungamiri mutsva weBotswana.
Under section 32 subsection 3 of the constitution,
zvichienderana nechikamu chechimakumi matatu nezviviri mubumbiro remutemo weBotswana, ndiri mukuru wevatongi, ndinoziva kuti havana zvigaro zvapinda chidimbu chezvigaro zvose zveparamende. NdivaDuma Boko, ndine rukudzo neropofadzo yekuzivisa kuti ndiye ava mutungamiri mutsva weBotswana.
Dare reparamende reBotswana rine nhengo makumi matanhatu neimwe chete kana kuti 61. Pataenda pamepo, bato reUDC rangi rave nezvigaro makumi matatu nematatu. Bato riri kutonga reBotswana Democratic Party kana kuti BDP rangi rine zvigaro zvina chete. Vachitaura nevatori venhau nhasi mangwanani, mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vatenda kuti vakundwa musarudzo.
I am proud of our democratic processes
and
vaBoko vati matanho avatora kumisa kubirwa kwasarudzo abatsira. Vanopikisa muBotswana vange vachipomera hurumende yavaMasisi mhosva yekuda kubira sarudzo vachishanda nesangano revasoro vemuZimbabwe reCIO uye komisheni inoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Asi vaMasisi varamba kuti nyaya yekuti ushamwari hwavo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa wanga wakanangana nekubira sarudzo.
Ushamwari huri pakati pangu naPresident Mnangagwa hwavangofanana nehwandinawo navatungamiri venyika dzakatipoteredza. Huri pamhene, huri pachena, hwakavakirwa pamutemo wekuhwidzana kwedu nedzimwe nyika.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara nekushandira muBotswana vaBrian Benza vati kuita ushemadzoro kweBotswana chidzidzo kune dzimwe nyika muAfrica.
Zvinhu zvatinofira kunge tichiona kuti zvichiitika kune dzimwe nyika muAfrica muno nyangwe iko kuZimbabwe kwetu.
Mukuru muofisi inoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANUPF vaFarai Marapira varumbidza chiitiko ichi vachiti zvido zvevanhu zvakafanira kuremekedzwa.
Izu revanhu sokutaura kwamutungamiri wedu vaMnangagwa ndo rakakosha, harina rimwe izu rinogona kutaura pamusoro paro. Isu tinongokurukotedza vana veBotswana nekuita maelection akanaka, maelection ane runyararo.
Mutauriro wechikwata cheCitizens Coalition for Change kana kuti CCC chinotungamirwa naWeshimoncube Advocate Mvizita Murilo vati chiitiko ichi chakanakira veruzhinji.
Zvino zvinokudzwa chaizvo, kubudirira kwavo kubudirirawo kwedu isu sezvizvarwa zveZimbabwe, saka tinovashuvira, rombo rakanaka, mukaenda mberi.
Vamwe vakorokotedza vaBoko, mutungamiri wenyika yeZambia vaakainde ichidema uye vaimbo mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa, vaviri ava vatenda vaMasisi nekutambira kukundwa kwavo. Bato reBDP rangaratungamira nyika kubva muna 1966 pakawana nyika iyi kuzvitonga kuzere. Ndakamirira Studio 7 muKhaburoni, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vatereri, tinokukurudzirai kuti mutevere Shona WhatsApp channel yedu, apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona, modzvanya pakanzi follow. Apa apadiwe link, asi kune vanoda havo kushandisa link, endai pa Facebook page yedu patinoisa link yacho. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakitsure Kindiki vatoriswa mhiko semutevedzeri wemutungamiri wenyika muKenya kwangopera zuva rimwe chete kubva dare ratara kuti mutungamiri wenyika iyi waWilliam Ruto vanokwanisa kuita izvi. Vakindiki vari kutora chigaro chakasiiwa nava Rigathi Gachagua avakadzi nedare reparamende vabviswe muhofisi mushure mekupomerwa mhosva dzehori nekupesvedzera mhirizhonga. Vagachagua vanga vachipikisa kudzingwa kwavo basa kumatare. Sangano renhau rePalestinian News Agency rinoti ndege dzehondo dzeIsrael dzauraya vanhu 41 muGaza, vakawanda vavo vari vana nemadzimai. Israel inoti yauraya vanopfurikidza mwero vechikwata cheHamas. Hondo iyi yakatanga musi wa 7 Gumiguru 2023, apo varwi veHamas vakapinda muIsrael ndokuuraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1200. Israel yakabva yatanga kurwisa muGaza umo mafa vanhu zviuru 43 kana kuti 43,000. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Madzimai ari munzvimbo dzine kusawirirana dzinosanganisira Afghanistan neSyria vakatarisana nekutyorwa kwekodzero kukuru, vakadaro mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield parutivi pemusangano wekuchengetedzeka kwemadzimai weWomen, Peace and Security wakaitwa nechikwata cheEuropean Union kuUnited Nations. Ambassador Thomas Greenfield vakayambira kuti madzimai nevasikana vemuAfghanistan vari kusangana nekushungurudzwa kwemadzimai kutsva kunosanganisira kushungurudzwa zvepabonde. Vakati chikwata cheTaliban chakadzika mitemo yechinyakare inodarika 60 inodzvanyirira kodzero yekutaura munhu akasununguka. Vakati mitemo iyi inorambidza vasikana vane makore adarika 12 kuenderera mberi nedzidzo. Vakatiwo zvakare inozadzisa mitemo yavanoti inochengetedza tsika iyo inorambidza zvachose madzimai kuve neupenyu hweveruzhinji. Vakati mitemo inodzvinyirira madzimai iyi inopikisana nekodzero dzevanhu uye inokanganisa kuchengetedzeka kwenyika, kugadzikana pamwe neupfumi muAfghanistan. Uye avo vanosimudza mazwi avo vachipikisa danho iri vanotarisana nekushungurudzwa, kusungwa pamwe nemhirizhonga. America yakashanda neUnited Arab Emirates neJapan mukutambira zvisina kupokana chisungo cheUnited Nations Security Council chinokurudzira kubviswa nekukasika kwemitemo nezviito zvinombonyikidza madzimai nevanasikana muAfghanistan uye nekushoropodza Taliban. Ambassador Thomas Greenfield vakati muSyria kusawirirana kwemakore 13 kwakanganisa upenyu hwemadzimai zvakanyanya, ava venenguva vakatarisana nemitemo isingaenzanise mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. vakati shanduko mune zvematongerwo enyika muSyria inogona kunge iri kutadziswa nekuramba kutambira shanduko kwehurumende yaAssad. Vakati ndicho chikonzero chekusimudzira madzimai emuSyria ayo anokwanisa kutungamira kubva mukusafambiswa kwezvinhu uku kuenda kurunyararo. Ambassador Thomas Greenfield vakati vaida kujekesa kuti America icharamba ichishandisa chikwanisiro chose chainosvikira mukutsigira madzimai nevanasikana vasina kuchengetedzeka. Vakati kunyange madzimai vachikanganiswa nemhirizhonga vakakosha zvakare mukupedza nekudzivirira kunetsana uku. Ambassador Thomas Greenfield vakati ichi ichokwadi chakakosha chiri pamwoyo pe-Women, Peace and Security Agenda. America ndiyo yepiri huru mukubatsira homwe ye-Women's Peace and Humanitarian Fund mushure mekuisa mari inodarika mamiriyoni makumi matatu nemapfumbamwe emadhora kana kuti $39 million muna 2017. Ambassador Thomas Greenfield vakati mari iyi ndeye vanasikana vanowana kodzero shoma pane dzaana amai vavo uye ndeye vakapona mhirizhonga vari kuramba vachikanda tsoka pamberi peimwe. Vakatiwo mari iyi inobatsira vanorwira kodzero dzevanhu vechidiki vakashinga vari kurwira rusununguko rwakakosha apo vanosimuka vachirwira zviri pachokwadi. Ambassador Thomas Greenfield vakakurudzira kuti vacharamba vachimira navo. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pa Studio 7. I just want to congratulate the new elect president. Pa Botswana po. Mr. Dumaboho ndofara zvinji nezvaitwa neAmbrella. Tinoti ngazviende mberi, asi Zimbabwe pane chekudzidza ipapo. Pane chekudzidza ipapo Zimbabwe. Hatidzidzei kuti mukana unoda kupananiwana mumwe nemumwe achizamavo panogona napo kukonewa kudi munhu mumwe chete. Tikaita tichidaro saizvozvo ndo inonzi demokrasi. Ndibosi lapa zvichava napo
chipiri. Masikurasei Studio 7 chipiri. Donald Trump unenge achipinda. Donald Trump chipiri unenge achipinda muadams. Kamala Harris aiwa maonero angu akatorudza maelection. Dai madhemokrasi vavakaisa kandidheti yechirume yaidombomira. Noti Kamala Harris Donald Trump atopuwa mukana kuti apinde nechipiri unenge achitopinda.
Makadi pa Studio 7 makadi zvenyu. Inangu nhau yandingada kutaura iri pamusoro pamunanga pana 2017 paya pavakadhingura mudhara pavakabvisa mugabe anga asina kukodzera kuita purezidendi munangagwa ende nazvino hatose purezidendi. Zimbabwe ndonyika yoga yakashinga yandaona iri kugara isina purezidendi kubva muna 2017 up to now isina purezidendi. Mazimbabwens makashinga. Munangagwa aifanirwa abvisa mugabe. Abvisa mugabe ponyatsokusarudzwa kandidheti inodiwa nevanhu yokuti isucceede purezidendi abviswa. Kurava kuti anga asingaite zvakanaka purezidendi akabviswa. But vakubvisa mbavha vachiisa mbavha futi.
Vamunangagwa pakaitwa maelection ekuMozambique vakaita congratulation vanhu vachitovhota takazvinzwa tesi. But apa paitwa ekuBotswana ahwiniwa nyavaBoko nhasi havasati takamirira kuti vaite. Takamirira futi kwava hichilema havasati vaita makorokoto 5 dzatokwana.
Studio 7 masura sei vashamari vose veStudio 7 ndinokukwazisai masikatano. Ndoda kutenda pasarudzo dzeBotswana kuti vamasisi vakadzira kuve murume anoziva kuremekedza kodzero dzevanhu veBotswana. Dai zvaitwa navamasisi vave mucherechedzo kunyika yedu yeZimbabwe pamwe ramangwana reyiredu ringange rakanaka. Zvaitwa munyika yeBotswana ngachive chidzidzo kuna purezidendi wenyika yeZimbabwe kuti aremekedze kodzero dzevanhu kuti vanhu pavari vanovhota vane zvido zvaumoyo. Saka vasachikorere kodzero dzevanhu sezvavakaita election idadarika.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisine ine Studio 7. Isu hatina kwatakarerekera.
What's a Friday, I'm 7 to 14, what's a
Muchirongwa chedu chemagitaro chosvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wechitendero Elder Madondo rekuzvarwa vachinzi Gilbert Mujere mupurungwe anoimba nechikwata che Hymns of Angels Music Ministries uye achirarama neurema. Ngatinzwei hurukuro yaita naIvans Tininga we Studio 7.
Nyange zvomanzi zvakazvifarira nechiri mudiki zvikuru tichiridza ma gitara ya anonzi mabhanju asi ndakazonyanya kuzvifarira nokuzvisimbirira mumakore kuma 1980s apo ndakamboridzawo nezvimwe zvikwata zvairidza mumanzi.
Saka vari kuitambira sei mimanzi yamuri kurova iyi?
Ndatingotaura nezvedzidzo mbiri dzandichangobva mukudzikisa idzi, zvikuru sei ako kanotaura nezvemadrugs. Vanhu vakakwanisa kukanzwa so far vari kutaura zvakanaka nezvako zvikuru, vari kuti dai kakakwanisa kuridzwawo mudzinepfenyuro zvikuru sei panguva ino yatatarisana nayo yamachristmas festive, kambo kanogona kubatsira vana kuti vasapinda mune zvemadrugs.
Matambudziko api yamunosangana nawo?
Semunhu anorarama neurema, nyaya yemari ndo challenge guru yandakatarisana nayo. Iye zvino ndinoshaya mari yekuti ndiite kana mahabi copies ekuti dzimbo dzangu dzigogona kuenda kumaradios kuti dzigoridzwa kana kuti ndiregiste nedzimura. Zvekare ndinoda kuita vhidhiyo zvikuru sei pasong yangu iyoyi yemadrugs asi mari handina.
Vanoda kutaura nemi kana kushandawo nemi vanokuwana ikupi?
Ini ndiri mugari wemubulawayo suburb rinonzi Queens Park East. Zvekare vanoda kundibata vanogona kundibata panhamba dzangu dzero nhare dzinoti 077-88-760-18. Idzi nhamba vanogona kundibata pakufona kana pawhatsapp.
Tipeiwo kamwe chete kekubuda nako.
It's obvious ako kanonzi mazuva matatu ndakasunga hura, 3 days of activism say no to drugs, kambo kanondibata zvikuru, kambo kandinoda kuti dai munhu wese akakateerera akakamba.
Muchinzwa kambo kanonzi mazuva matatu manzwa zvakare huri kuroyaitwa naIvans Zininga weStudio 7 naElder Madondo. Musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi apo tiri kutarisa nezvesarudzo yeAmerica iri kuitwa musi wechipiri svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Kwasara mazuva mana chete kuti sarudzo yemuAmerica iitwe nemusi wechipiri. Mutungamiri wenyika yeBotswana vamokwetsi Masisi vanotenda kuti vakundwa musarudzo nebato rinopikisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Standikile Musanga.